Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune. Asi Zimbabwe Electoral Commission yagara zvaya inoti haina bato rainoshanda naro kana kutsigira pakushanda kwairi kuita. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira makumi mana nemumwe vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo. Sarudzo dzinoenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune senzira yekuda kuti bato rezano PF rikunde musarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti hana kusvika nenguva tichitaura dai so ndikunzwa kuti kuna Glenora mabaloti akasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota election sarange rakapera nezuro. Vana fazi vaisa matafura vachinyebera vanhu vachitsidzira vanhu pamapolling stations mapikicha chaivo emacandidate kunyanyanya emukuru wedu Advocate Nelson Chamisa yanga isina kujeka. Vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vabe zvinenge zvabuda musarudzo nokubudisa mari dzavo kunyepa.
Vamukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka mari dzavo dzachabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi freedom. Saka tichange tichiona kuti zvafamba sei hatingatauri zvakawanda navasarudzo vasatisati dzapera tichiri muprocess tikuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo makumbovhota nearipo, so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatirungusiringoda chete tirungusoda kuti patangoita meizi chete senyika yedu ine peace seizvozvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka kuti zvabuda musarudzo ndizvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandezvokuti tinete. Saka it was actually a tactic yekuti chase ikamure mavoters mukati memacities. Unoona apa mamba ne 1000 voters maybe mukazoenda ipa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoile Slaikwana nava Rodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahumbwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi sesarudzo dzisina maturo zvachese. Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya yatinyanya kutisuwisa inyaya yekushota kwaitwa maballot papers. apo zeki yanga ichitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepe ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. Zeki inotarisirwa kubuditsa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mapurisa azivisa kuti asunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 41 kana kuti 41 senzira yekuvamisa kuburitsa zviri kunze kwemutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mugwaro ravaburitsa vati zvakabuda musarudzo izvi zvanga zvichizoziviswa nhasi sezvavanoti zvakavimbiswa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center nevesangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center vatakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Nezuro muso wa 23 August muso election kuma 8 dzemanheru pakasvika mapurisa ku data center re ERC nezvesini wakasunga vashandi vaishanda pa data center ipapapo. Isusu chirungu tishamisa se ERC ndechekuti vanhu vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nema lawyers avo vatsanangurire ma lawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzvare Roseline Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzvare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuchikora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare.
You will see when they appear in court. You will see the charges. Definitely the charges are there. You will see when the charges are being reviewed in court. But as far as I'm concerned, the contravene the country's laws, so the due process of the law must be allowed to take effect.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashwit Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri hwebato riri kutonga reZANU-PF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira oga anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburitsa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANU-PF. Masangano aya haasi masangano asingazivikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato TCCC vaElvis Mugari vashorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato TCCC mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu veZesini neERC vaita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center neZesini vanoita basa iroro. Ibasa ravo secivil society, nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inotigavhena kuti tiziye pekutangira nepekugumira. Chokuita nechekusaita, kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumatare edzimhosva vonetsana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi sisi tinongokurudzira ndechekuti kana pane havhuna mutemo, mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika, ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera, zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Sarudzo dzaenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro, paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Rutendo Mawere anotipa mamiriro akaita zvinhu muHarare.
Bato guru rinopikisa reTripC rinoti harisi kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TripC muHarare West, Muzvare Joana Mamombe, vaudza vashandi veZek kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzi vane nhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfirma muBVR. So isu nyaya yedu nderekuti aiwaka, kana mune BVR machine yacho ngaiuye pano kufirma maagents edu aripo vachiona zveshuwa kuti munhu arimo. Pane vanhu vane maslips, mavoter registration slips ayaya, vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa star 265 hash vari kurambidzwa kuvhota. Kozoya munhu bodzi ane namba, namba iri kunzi kufonerwa ku PVR senda ndiye ochibvumidzwa kuvhota nemhaka yei?
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDenford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota paMaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHague Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zuro anovhota through a phone call inofonwa naofisa weZek achifona samhuro vatisingazivi namba yacho, vatisingazivi even address yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zuro here. Munhu iyeye angangoti yese ari muvhota zuro, zvonzi chimupepa kuti atovhota. Ndau dzokuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvichiitika, nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZek. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZek uye vari mutauriri wekomishin vaRodney Kiwa, sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushandi mukuru kuZek vauto Ilesla Igwana, asi mutauriri wemapurisa vaPaul Tembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomhangara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndiamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chinhu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voice sandazokutirika ingoinda ndinovhota.
Vakolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota. Vahomwe vabvuma kuStudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete, sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana-siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestley. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vati sangano rezveupfumi reBRICS rakoka dzimwe nyika nanhatu kuti dzive nhengo, kusanganisira Iran neSaudi Arabia kutanga muna 2024. Brazil, Russia, India, China neSouth Africa ndidzo nyika shano dziri mugungano iri pari zvino. Vashandi vaenderera mberi nhasi vachiongorora nzvimbo yakadonhera ndege yakanzi neRussia yakanga yakatakura mukuru wekambani yemauta anorwira mari yeVagner, Yevgeny Prigozhin, nevamwe vakuru vekambani yake yemauto. Masangano enau murashia ati michumbi yevanhu gumi vose yakawanikwa nekukasika, asi izvi hazvisati zvatsvakurudzwa kuti chionekwa kuti ichokwadi here. Nengo sere dzebato reRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica dzakaita gakava kana kuti debate nezuro panyaya dzakasiyana-siyana. Gakava mugakava rebato radzo rekutanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vari kutungamira mujawo wekumirira bato reRepublican Party vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havana kupinda muhurukuro yemaava maviri yakaitika nezuro iye. Kunyange hazvo Zeki isati yapedza kubudisa zvabuda munzvimbo dzese dzemasvingo zvayabudisa pazvivhitivhiti, zvinoratidza kuti ZANU-PF yatove nezvigaro makumi matatu mudare reparamende uye kutorawo zvigaro zvemakanzuro kumaruwa. Bato reTRIPC rinonzi ravanawo zvigaro zviviri zveparamende mumadhorobha emasvingo neChiredzi uye ichikundawo zvine mutsindo musarudzo dzemakanzuro mumadhorobha maviri aya. Godfrey Mutimba anotipa mamiriro ezvinhu mumasvingo.
Nyore anoona nezvesaradzo muTRIPC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti bato reZANU-PF raishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu richishandisa bazi refazi
kuti anyorwa zita rake odzoredzwa kunofotera paya paya. Saka ndinoona kuti ndochinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavhote mavhotero avakaita. I can sum up ndichiti vakaita harvest from fear.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vapepuka chive vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo.
Izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa TRIPC kuhwina manyepo ayo. Fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti TRIPC ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChiredzi Central kwabudiswa zvabuda musarudzo nezeki vari kufadzwa makumire veTRIPC avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru.
Ruzhinji rweChiredzi rwakasarudzwa kuti nendinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reParamende. Saka ndinotenda zvikuru nemukana undapuwawo neChiredzi. Zvisingarevi kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchashanda navanhu zvakanaka kuti tichisimudzira musha wedu weChiredzi. Donzo redu guru ndokuti Chiredzi isimukire, Chiredzi ive nzvimbo inoratidzika, Chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura.
Vamakumire vakunda vanga vachivateverera veZANU-PF vaFrancis Moyo. Nhengo yeZANU-PF vasengerai manyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10. Ukuwo TRIPC yakunda mumawadhi mapfumbamwe, ZANU-PF katora rimwe chete mudhorobha remasvingo.
Ndirikunzwa kufara chose masikati ano nokuti ndirikufara zvisingamboiti ndee zuva ranhasi kana hapana munhu akabuza munhu ari kufara ndini. Nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela. Dzosera zvinoreva kuti vaine chivimbo neni kuti inokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservice dirivhari muguta, nyaya dzemarodzi.
Zvabuda musarudzo mune mamwe matunhu zvange zvisati zvaburitswa pataenda kumhepo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino toenda kumashonaland west uko mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti nhengo yebato reZANU-PF muchinoi iyo yakakundwa musarudzo yemumiriri weparamende yafumovhara zvibhorani zvishanu zvainge yacheresa munguva yekutsvaga rutsigiro. Ukuwo vanga vari mumiriri wenoton muparamende yadarika vatemba muliswa vachikundwa musarudzo dzane zuro idzi.
Vatoma Mchidzomba vakumovhara zvibhorani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti Chief Election Agent vachatenda Chitate vati manyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvasikeva zvakavharwa vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. Mumwe muvhoti vaSamsoni neweyemhuka vanoti vanofara nekukunda kweTRIPC musarudzo dzemakanzura muchinhoi umo yakakunda mumawadzi gumi ikakundwa mumawadzi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoyi ndinofara zvikuru netripc nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoyi. Zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezanu oro nemamwe mabato asiri tripc.
Bato reTPC iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi, Norton, Zvimba East nechegutu West kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo. Vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakave mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofana kukudzai sevanhu vandashanda nao kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat, ndorongwa hwaMwari.
Vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and
mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasanandi West vaAusten Rovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi. Kukariba vakasarudzwa kumirira awadhi 6 vaGeorge Masendu veTPC vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose muKariba kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasanandi West rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura zanu PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, TPC iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuviswa. Ndakamirira studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri vestudio 7 pamusoro pesarudzo dzakaitwa nezuro nyika yose dzakaperawo nhasi mune mamwe matunhu.
Ndinoitwa Thomas Ngirande, ndiri pamarondera. Zvakare ndinotaura kuti zvinotishamisa ndezvekuti mavhoti akavhotwa asi kuzoonatime dzakazovhota vamwe vanhu inge iri strategy yekuti vamwe vanhu vatadze kuvhota zvakafanira nenzvimbo dzakaita naHarare tadza kuvhota in time. Chitsotsi changa chichida kuitwa chese ichocho icho asi ndinoti vanhu vecccc ngatirambei takashinga, tinokunda apa ndo patinokunda chete.
Inini ndinofara zvisingaiti mukoma wangu ndiri kusouth africa, ndiri chizvarwa chekuzimbabwe. Tiri kungoona zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Zimbabwe yedu tiri kuda kuti mukomana apinde but tiri kutoona kuti mapolling station mamwe atiri kungoona tiri kuno kunze kwenyika uku tichinzwa kuti maballot papers akazononoka kusvika nekuzononoka kuvhotewa kwemamwe mapolling station. Izvi hazvitisi kufara nazvo, ndo zvinokundoratidza kuti zano iri kuda kutibirira.
Izvo zviro izvo ndo zvinoshamisa manje zviri kuitika muzimbabwe izvi. Mavhoti 2 days vanhu vachivhota, zvishamiso izvo. Pane zvavarikuda kuita vasharuka ivavo. Taremba, taremba ndiyo nekubirwa namunangagwa. Taremba chirwendo kunyepa, unotopapinda chete chamisa ipapo. Kusada nekusada chamisa tiri kutomukanda ichete.
Right, ini ndinonzwa Gerald Chizunza. Takavhota asi mavhotera atakaita haana kumbotifadza. Pakaita madelays akanyanyisa, takazovhota kuma 9 usiku. Zvinova zvinhu zvava zvatotifrustrate and we are still frustrated. We don't know kuti the promise yatatakapuwa nezvataa tichikarira nemataurira waita mumawairos nenene ichokwadi here mavhotsi aya anozobuda chaizvo chaizvo pagwinyiro primary constitutions is what 34 mehand iri mufacos 300 mufacos.
Ini ndiri mugari wemune muchinhoyi ndinoitwa Farai. Sarudzo maonero andakadzita inini anga akanaka but kuna vamwewo dzimwe nzvimbo imwe muno muchinhoyi naona makansala zimuno mchinoyo mwacho vanoita zvekutenga vanhu ndikudi ndokona muonewo ndaona usina kunaka asi ndaona semusangano wedu wetu kusei zvinhu zvakanaka zvisikuti zvakamba zvakanaka
inini hangu aichasiwana sei kuti munangagwa tsoro dzake tiri kudziziva akatoronga kudhara kuti maelections anohwina atori nemapepa aakaisai kuti maelections akahwina mabhaloti evanhu vavhota anonzi arasika sei tikuda proof tikuda evidence tikuda kuona mota yacho yemabhaloti acho arasika isusu hatichadi hurumende ichi ngaasati fose kutongwa naiye hatichadi munangagwa akonyewa kutonga nyika
akasimba here pastudio 7 apo tinotenda mwari nezviri kuitika kuti maelection ari kuenda mberi asini kufunga kwangu wameno kuti zvingaramba zvakanaka here kuti zeki icharamba ichiita basa iye aita zvi ndokunodzi kutadza tingati nini waita musikana webasa womusvikira achiita musikanzwa mumba mako nemurume womuramba uchimuti ari pabasa here ndo zvatinofunga isusuwo hama dzangu kuti zvanga zvakanaka kuti isaspendwe isaspendwe
muzimbabwe makadii takamirira maresults vana vezimbabwe vanhukadzi vangave vanopinda mupolitics vana maichina mano vana Margaret Dongo comrade Margaret Dongo ana mai Priscilla Msiairambwi Mushonga vamwe vakadaro women of note vaitaura zviri vibrant munhingi muparliament vari kudo kukwikwidzawo endai munotengei munotsvaga hanisadhie mazuva iwayo munzwe zvaitaura even mairutichina mano murume wavari minista ai mufesa izvo ana mai Valerius Banda zameno kuti vangajoina namonzora voita sekasi yavo nokuti hatizvioni
tinotenda vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuno tichikuyeuchidzai kuti idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chelive talk kuna 8 pm nhasi manheru ano tiri kuenderera mberi tichitaura nezvesarudzo uye zviri kubuda musarudzo zviri kuziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato gore rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka ichiita maune kuti ibatsire bato rezanupf kukunda musarudzo. Asi Zimbabwe Electoral Commission yagara hayo inoti haina bato rainoshanda naro. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita makumi mana nemumwe kana kuti 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo. Sarudzo dzaenderera mberi nhasi mune dzimwe nzvimbo muHarare vamwe vachinzi vakavhota zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda.